tine dambudziko gurusa rekushungurudzwa kwevarairidzi vana vechikoro nekuabhuzwa kwepropati yezvikoro. Matambudziko aya tikunyanywa kuwana achibva kuvarairidzi vakawanda nyika yese. Tarekodha makesi anokwana almost 600 ekushungurudzwa kwemhando yakasiyana siyana. District ranyanyotora mukombe pamaripoti atiri kuwana riri Rusinga District. Kushungurudzwa kuri kunyanyoitwa vanhu vazhinji ndevazhinji vari kufungidzirwa kunzi vanotsigira bato reTCC vachiyingwa zvikoro vachiudzwa kunzi vanogona kurasikirwa neupenyu hwavo. Tinewo mamwe matambudziko vamwe vari kuzomanikidzwa kunoparticipeta mumakampeni eruling party ivo vachinge vasiri mamembers. Tine vana vari kutorwa vachienda kunopa entertainment kuruling party. Tinozonyanyorwadziwa nevana vepakanoti kuRusinga zvakare vanga vachitorwa mamondays nemawednesdays pakatoni secondary vachiitiswa toy toy nemayupezano vachienzi vari kufanwa kuti vadzidze gwara remusangano vachiri vana vadiki. Matambudziko ese aya akawanda nekushandiswa kwezvikoro kuti chikoro kana chikanzi ndo chiri kuitwa rali zvatakaona musi uno kuchinorumba kuzaka. Musi wacho unouzi vana vadzoka kuchikoro musi wemonday hapadzidzike inenge iri tsvina infrastructure iri meant for vanhu vashomanini ichishandiswa nevanhu vanosvika mathousands akawanda.
Pane zvamungati maita here kuti muone dambudziko iri richipera? Ndiani wamakanyorera muchitaura zvamuri kusangana nazvo izvi sevadzidzisi vekumaruva?
Takabata munyori mukuru mubazi Ministry of Primary and Secondary Education Mai Tavela tichivazivisa matambudziko aya anosanganisira mudzidzisi wedu wekuzvombe akapota aponzwa musi uno aterwa nevanhu vatatu vachimuwandira vachinzi anosa kuita TCC akapona nepaburi retsono. Tichikumbira kuti dai zvikoro zvambovharwa tozovhura kana makakatano aya apera. Zvagwaro redu ritakanyorera musi wa12 July rakangonyora mahighlights ezvatiri kuwana kubva mumasenders akasiyana siyana nyika yese kumanikidzwa kukuita vanhu kuenda kumarali kufoseredzwa zveteachers society nezvimwe zvakawanda. Tikanyorera zvakare kupublic service commission tiri kumirira kunzwa mhinduro yavo. Shange tichizotora mamwe matano nhasi ndo musi wa18 watataka kumbira kuti rive zuva rekupedzisira kuti vanhu vadzidzise vazvikoro zvine zvakavhurwa asi havasati vawana mhinduro nanhasi. Saka kana zuva rapera tichazotora mamwe matano tichienda mberi nekuti hatingazogari varairidzi upenyu hwavo huri parumananzombe.